Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero gana kala tereri, tunosangana zvakare manero anasi, uri musi wechishanu, kurume 18, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kutama kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi ilindri mu Washington DC nchiti ezu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Urumende ino tipane mapurisa asungwa ne mosha ye kutocha nengo ya Citizens Coalition for Change kwa Godfrey Chidau Karembera. Awa wanuzikan wanere kuti Madzibaba, Veshanduko, apo vanga warumu maoko ya mapurisa. Battle Citizens Coalition for Change unoenda kudarire High Court mushure mekunge rap niswa kuita musangano waro kumasvingo nemapurisa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano weparunhare nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo yeRussia neUkraine. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zirezo kuburisi kwa kwe mashoko, razivisa nasi kutipane mapurisa asungwa. Kishitevira kuferefetu kwa kurugui kwa nyaye kuruwa washoka ipisisa kwe nengu Battle Citizens Coalition for Change kwa Godfrey Chidau Karembera. Awanuna nyozika nwa nere kuti Madzibaba eShandu kom. Vakarembera, vakaro wane zuro, mushire mekusungwa ne mapurisa. Bazirezo kuburisi kwa kwe mashoko, razivisa nezo kusungwa kwa mapurisa uku. Kuburikidza ne mashoko aiswa padande mtandere Twitter. Kunyanga hazo risina kutaura kuti mapurisa asungwa mangani, uye risina kuburisa mazita avo. Vakarembera, avanozikanwa nere kuti Madzibaba eShanduko, vakasungwa nezuro muHarare, vachipomerwa mhosva yekutsvaga rutsigiro mukati meguta zviri kunze kwemutemo, uye kutuka mapurisa. Asi nhasi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza bepanhau reHerald kuti vakarembera. Vakasungwa mushure mekunge vawanikwa vachida kukanganisa chiumbwa chambuya nehanda chiri muHarare icho vanoti chakachengetedzwa. Asi gweta ravakarembera vaDouglas Coltart vaudza Studio 7 kuti havasati vaziviswa nezvemhosva itsva yave kupomerwa vakarembera iyi vachiti vari kushamiswa nazvo. VaColtart vatiwo mapurisa akachengetedza vakarembera mavari muchipatara. Mutungamiri webatore Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vashanyira Madzibaba veShanduko muchipatara mavari kurapwa vari. Kuri tinzwe nezvekushanya uku, tabata mutewedzeri wemutauriri webatore Citizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
VaChamisa semukuru wemacitizen vanga vari kuparire nyatwa vachiona Madzibaba nekuti kutsika dzedu dzemacitizen tinokoshesa nyaya solidarity with our people and solidarity with the oppressed. Munoziva Madzibaba taifara naye tiri kumarali. Saka tinofara tiri chese, tinochema tiri chese, tinowa in solidarity kana mumwe wedu akuwadzwa. Ndosaka vaChamisa vati rega ndiende inini mbune. Ndinoona Madzibaba kuti vaiti ascertain kuti akakuwadzwa kusika papi, kuti kana vachipa direction kusekretari wedu wehealth nasekretari wewelfare kuti tiratidze zvese zvinodiwa kuti timupe a proper treatment inodiwa. Totenda vese vabetsera muprogramu iyoyo kuti Madzibaba awane safety nekuti Madzibaba awane chikafu nezvese zvinodiwa. Ndosaka mutungamiri vaenda ikoko nekuti vachiona kuti tinotora chinhano chipi kuti gadzirise nyaya yeredress.
Saka vaChamisa vati nekutotwa ikoko kana kushungurudzwa kwavakarembera.
VaChamisa vataura message kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa mune constitutional obligation yekumaintain law and order nekuprotecta macitizen. Saka zvinoratidza failure of leadership. VaChamisa vataura kuti vari worried nenyaya yekuti vamunangagwa vasati vapa shoko mairana neviolence iri kuitika kubva kukwekwe kugokwe, uye nhasi Madzibaba aro but we have not seen statement inobva kuvamunangagwa vachikondema violence nekuti kana usiri kukondema which means uri kukondona saka tiri kutarisira kuti vanonanga kana vari responsible leader wezanupf vanofanira kutaura nekuti munyika munofanira kuti muwe nerunyararo saka tiri kutarisa danu as our opponent inofanira tikurudzire kuti paite runyararo so that tiite coexist politically nekuti politically kunofanira kuita contestation kusina munhu ari kukwadzwa kusingateuri ropa nenyaya dzepatongero yenyika.
Taona bazi rezvekuburitswa kwemashoko richitaura kuti kune mapurisa asungwa nenyaya iyoyi yekushungurudza vakarembera. Sebato munoti nedanho iroro?
Tinozvikudza izvozvo nekuti tangachitaura nemukuru wemapurisa achiudzwa navachamisa vakamira hurumende idzva kuti tinotarisira kuti mapurisa arambe ari professional nekuti vatiri kunetsana navo haasi mapurisa, vatiri kunetsana navo vanhu vari muzanu vari kushayisa vanhu chikafu, vari kushayisa mushonga wemahospital. Isu tira kuti tipinde kwete kuti tishungurudze vezanu asi kuti kana vachidemonstra tovapa mabhoso tovakurudzira nekuti the freedom to demonstrate iri muconstitution. Tiri kutarisira kuti vakomana nevasikana vari muzanu kana tapinda mugovernment vachipiwa retirement package mahovheti ochengetwa, tiri kutarisira kuti vechidiki vopiwa mabasa. Ndo nyaya inoita tive tiripo saka vachamisa vataura nevakuru vemapurisa kuti tiri kutarisira kuti vamaintaine professionalism nekuti tiri kutarisira kuti zviri mumutemo neconstitution yezimbabwe zviteedzerwe nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza macitizen kwete kuharasa zvizvarwa zvemuzimbabwe.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raendesa mapurisa emumasvingo kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kwaraisa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti dare rirase danho ratorwa nemapurisa rekurambidza kuita musangano waro wekutsvaga rutsigiro musi wesvondo munhandare yerujeko. Mapurisa anonzi apa zvikonzero zvekuti bato rezanupf rinenge riine musangano miviri mudhorobha iri musi mumwe chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Chief Superintendent Simangaliso Dhuve vanyorera bato reCCC tsamba yekuvazivisa kuti musangano wavo warambidzwa kuendera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo nezanupf. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuitwa nemutungamiri weCCC Vanelson Chamisa. CCC iri kumirirwa mudare navaphilip Shumba vaOmin Mafa namuzvare Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwamutendi Shumba and Partners. Vashumba avo vari kutungamirira chikwata chemagweta ichi vati vaita mapepa avo mudare redzimhosva repamusoro vachikumbira kuti danho rakatorwa nemapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Takwidza nyaya kudare reHigh Court takamiririra bato rematongerwo enyika rinonzi Citizens Coalition for Change iro riri kukumbira kuti rali yavo inofanira kuitwa musi wesvondo 20 March ienderere mberi zvita zviita mushure mekunge mapurisa rambidza bato iri kuti risaenderera mberi nerali vachiti ivo havana manpower yakakwana sezvo mapurisa avo achange achiatenda kurali mbiri dzinonzi dzichaitwa musi mumwe chetewo dzezanupf. Saka tinoimba kuti nyaya iyi ichapinda mudare reHigh Court nechimbi-chimbi kuti High Court igopa mutongo wayo onekwa kuti rali iyi inoenderera mberi here kana kuti kwete.
Mutsamba yavo Chief Superintendent Dhuve vatizve mapurisa azokwanisa kuchengetedza runyararo nekuti zanupf inenge ine misangano muviri munhandare dzemamutse nemucheke stadium. Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe chete kunyange hazvo nhandare yerujeko iri kuitwa neCCC iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitwa nemisangano yezanupf. Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika vagifts ostalos Siziva vapomira zanupf mhosva yekushandisa mapurisa kuvarambidza misangano yavo.
Zanupf ndo iri kuda kutimisa kusaite programu yedu. Takavaudza vakomana vasikana vari kuzanu kuti kana musingadi competition muchashedzere maelection yese vanogona kuti vaende kumbobvuka mastadium ese is stand up open space kurujeko
Izvi zvari kutiraudza vanhu petu kumukundu ipropaganda.
Vamwe vanoti kushungudza kuri kuita bato rinopikisa iri kuri kuenderera mberi zvitevera kuramidzwa kwavakamboitwa kuita musangano sundura pfuura murutaka stadium kumarondera nekugokwe vachinzi havana kutedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo muCCC Masvingo vaGodfrey Madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambidzwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Zvino kana muchinzi muchitsvaga rutsigiro munofanirawo kuzivisa mapurisa kuti vazive kuti pane zenge pane vanhu vakati wandei. Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai. Tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga permission. Kungovazivisawo kuti tichange takaungana nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa nekonsi.
Musi wechipiri bato reCCC nemutungamiriri waro vachamisa vakarambidzwa zvekuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kubhinga. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti riite risati raita misangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiriri weCCC vachamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru avo vari kuvatuma. Asi mutevedzeri wemutungamiriri weZANPF vari zvemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati bato ravo hariudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana neCCC kana vane zvichemo. Bato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora iro riri kupinda musarudzo dzemabhai elections emMDC Alliance rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano wari kubhinga musi wemuvhuro unouya vachinzi mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nhengo dzavo. Asi mamwe mapato ari kukuchidza musarudzo idzi anoti hasi kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yavo. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaita musangano weparunhare nemutungamiriri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuti vaBiden vachabudira pachena vaXi Jinping kuti China ichabhadhara muripo mukuru kwazvo kana yakatsigira Russia muhondo iyi. Kunyangazvo taenda pamhepo tisati tanzwa kuti musangano uyu wanga uchifamba sei, muzinda weWhite House wakazivisa nezuro kuti vaBiden vakanga vasiri kuzorova imbwa vakaviga mupinyi panyaya yekupindira kweChina muhondo yeRussia muUkraine. Muzinda weWhite House wakati China ndiyo inenge iine mhosva pane zvose zvinenge zvichiitika muUkraine uye inenge yazvigokera moto muziso kana yakapindira. America inonzi iri kushushikanawo kuti China inogona kubatsira Russia mukunzvenga zvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumawirira. Kupinda kweRussia nechisimba muUkraine uko kwave musvondo reChina kwaurayisawo mazana evanhuwo zvavo, kuparadza nzvimbo dzemaguta uye kukonzeresa dambudziko repekugara kumamiriyoni evanhu vari kutiza nyika iyi. Hondo iyi yawedzerawo kusagadzikana kweukama pakati peAmerica neChina, izvo zvakanganisawo tarisiro yambenge yavepo yekuti hurumende yavaBiden ingangonyevenutsa mamwe makakava anga aripo pakati penyika mbiri idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kuwedzera kwezviitiko zvekurwiswa kwevabva kure nezvizvarwa zveSouth Africa munzvimbo dzakapoteredza Cape Town neZuro. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe Mulambo avanoshanda papurazi remidzambiringa riri kuRobertson muWestern Cape vanoti munzvimbo yavari kugara maberekera ingwe sezvo vanhu verudzi rwechisutu vanogara munzvimbo iyi vari kurwisa vabva kure nenyaya dzemabasa uye vari kuvabira nhumbi nezvishandwa zvavo zvese pavanenge vatiza mhirizhonga iyi. VaMulambo vanoti mapurisa emunzvimbo iyi haasi kubatsirawo mukudzivirira mhirizhonga iyi vachiti ari kuti iyi mhirizhonga yavabva kure vari kurwisana. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emunzvimbo iyi. Zvizvarwa zviri kunze kweSouth Africa zviri munyika iyi zvinonzi zviri kutarisirwawo kufora mumigwagwa nemuvhuro muCape Town, Free State neJohannesburg zvichiratidzira kusafara kwazvo nekukwira kwezviitiko zvekurwiswa uku. Ngati ndwe hurukuru yaitwa na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7 na Vamulambo pamusoro penya iyi.
Kwa kuna mwena kutumika zakanaka ni kuti kutumika ya marumazi mawirani kayo masuku mwena kutumika ina uye mwema kaya kuti marumazi mawirani kaya mazimbabu ni masuku wariku mwisa wariku mwisa wariku mwisa masuku wariku mwisa wariku mwisa peja baka ni kuti niyo wano mwisa wano mwisa zizawa mwono kata wano kuti mwisa wakiti kutumika wano mwisa kati kese karukiti kwenye wariku mborini rutu barabitangu.
Saka Parisi na hapa muri kupi?
Ndo to gara msangu ya mte motu ni makumu mshiki ya makumu ya yote ni mese waru kutura zume za wajwa wajipote ya wajini kwa za wamu wedi na gerti
Paneva wani kwa vachira kikiru kwa ne upe nyuere?
Hii ya kwa rana kaya kishisa ya ndizi ya kipu nda buda wani kwa 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 kwa
imi munobata mabasa api ikoko?
Hii tunachanda mmapurazi
shirikunzi muite se?
Wakuti isu mtofa na kuti tiki mbunda rikipa kwa 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 mbunda rikipa
Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa ari kunoku anoita nemushando nekuti vanhu varikuva vasina mamatikizezi vanhu vandori makorena zese vana sepe vanga vati vatoora tangoona vangonzi maholukotori zongonigonekera kuzira vanhu vanokandozimakegasi nengemarabha kolei kata ino zvakamisa nekuti vanhu vese vakabvatobuda mumutishima vanogara kunzekeleketi.
Mungati zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuwanikwa zvichisangana nedambudziko izvi zvakawanda sei? Ko vana nevamwe vakura zviri kufamba sei?
Kutaura vandu kuita kudai madzimai nevana tango zvomwe zvabude murokesheni vanogara kupolice station kunenge kwakachengetedzera nekuti mukati umwe varingopotera matombo vanoti tiri kutema mwana kana tiri kutema ani vanongoita chiyero zvavanongongoona kuti zvinoita kuti vanhu vachingurudzike.
Imi manga magara kunzvimbo yekwenguva yakareba sei?
Inini ndakuma 13-14 years.
Asi atambike kutanga here zvichiitika?
Zvakamboitika asi nekuda kwekuti zvakakunda kuti wavamiririri zvakabva zvakakunda kuti nhora kwakazovewo vamwe vakauyawo mamapolisi akabva kunana pao vakazodzimura musindo iwoyo saka dhistime vanhu vanogara umwe pane vamwe vanga vari kumashure kwemusindo wekwati zvakazoda vabvanira vasiri pamusindo uya vangosarira kwatiri tu.
Ava vanga vari chizvarwa chezimbabwe vatina Shemulambo vachitaura naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7 vari mugomo mawakawanda kuWestern Cape kuSouth Africa uko vari kutiza mhirizhonga. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 5420 vamwe mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 362 vakawanikwa vaine denda rine zuro wakare zvakasiya uwandu hwevabatwa necovid-19 munyika kubva zvatanga denda iri vaiva pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina zvine gumi nevaviri kana kuti 244,012 kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 233,461 vapora. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara necovid-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nezana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 5131. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kameruni inoti mazana evarwi vari kuda kuzvipatsanura vari kurwisa kuti kuve nenyika yevanotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura French iyi vatiza kurwiswa kwaitwa nemauto vachienda kumuganhu wenyika iyi neNigeria. Vakuru vemauto svondo rino vakashanyira misha iri kumawirira kwenyika vakakurudzira vagari kuti vamhangare vavanofungidzira kuti vangadai vari varwi vari kuda kupatsanura nyika ava nevanenge vakapakata zvombo vanonzi vari kushungurudza vanotengesa pamwe nekupfuya mombe. Finland yadonga zvakare senyika ine mufaro wakawandisa pasi rose kechishanu mumakore akateverana muchirongwa cheUnited Nations icho chakadoma zvakare Afghanistan senyika isina mufaro pasi rose ichiteverwa pedyo neLebanon, Serbia, Bulgaria neRomania dzakaonekwa dzichisimukira zvakanyanya muugaro hwakanaka. Nyika dzakanyanya kudonha muongororo yabudiswa nhasi iyi dzinoti Lebanon, Venezuela neAfghanistan. Vamwe vagari vekutaironi kumhondorongezi mudunhu remashonaland west vakatorerwa nzvimbo yemafuro emombe dzavo ichipiwa kukambani yekupfuya mombe vanoti hapana pundutso yavari kuwana sezvainge zvakavimbiswa. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanosvika makumi masere vakatorerwa imwe nzvimbo yavo yemafuro emombe inosvika mahekitea zviuru zvishanu ikapiwa kambani yekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama yePalm Line Investments makore mana apfuura nehurumende kuburikidza nebazi rezvekurima. Kunyange pakutanga vagari ava vainge vatsika madziro vachiti havadi nenzvimbo yavo, vebazi rezveminda pamwe namudzviti vakavavimbisa kuti chirongwa chekuchengeta mombe ichi chaitsigirwa nehurumende. Vagari vainge vavimbiswa kuti vaizowaniswa mabasa kutengwa kwechibage chavo chekupa mombe pamwe nekuchinjana mombe nevagari kuti vagari vaite mombe dzakakura uye dzemhando yepamusoro kana kuti cross breeding. Asi vagari vanoti hapana zviri kuitika vachiti projekti iyi yave kuyamura vakuru vemugodhi weNgezi Platinum. Mumwe mugari wekutaironi vaAndrew Manyowa vanoti vagari hapana chavari kuwana pane zvose zvakavimbiswa.
Ndakazozviona kuchino Palm Line ndeyaCEO weSimplan nemamwe mamanagers maona. In general isusu hapana chatiri kubenefit because isusu taitarisira zvinhu zvakawanda. Parisi neizvozvi tatarisa ivhini pakana kuti employment chaiyo. Havana nguva yekuti vationo paeach village tipewo vana vakati.
Mumwe mugari vanyasha chamisa ava vainge vavindiswa kuzovandudzirwa mhando yemombe dzavo vanoti hapana chati chaitika sezvo vekambani yePalm Line vave kuti mombe dzavo hadzifanirwe kusangana nedzavo. Vachamisa vanoti mombe dzavo dzave kunzi dzine zvirwere zvekuti pakatoiswa waya kuti dzisasangane.
Handikuda nyaya dzekuti kuchinjanisa mombe dzemumaruva nemombe dzavanadzo ivo.
Mumwe mudzimai amai Chennai Kadhane avo vanoti vainge vavimbiswa bhizinisi rekutengesa mukaka vanoti hapana chavari kuwana. Palm Line Holdings iyo inova muridzi wePalm Line Investments ine chibvumirano neZimplus iyo yakapa kambani yekupfuya mombe nzvimbo inosvika mazana matatu nemakumi maviri ezviuru zvemahekitare. Mutauri weZimplus amai Busi Chindove varamba kutaura nezvenyaya iyi kana kujekesa kuti kambani yavo inowana chii kubva muchibvumirano chayo nePalm Line Investments.
If you kana vaine evidence yekuti nhingi yakadya chakati, nhingi akatora chakati, nhingi akadai, we are happy to answer that. We are happy to investigate it, look into it, give you an answer. But zvekuti tingopindura wild rumor yekuti zviri kunzi masenior managers takana chii, it's difficult.
Mukuru wekambani yePalm Line Investments vachafadzwa chinyanyiwa varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Asi kanzura wenzvimbo iyi vaagri pachiwara vanoti projekti iyi hapana zvayati yave kuyamura vagari nazvo. Vanoti havaoni ramangwana rakajeka nekambani iyi.
Iyo projekti yacho pachayo asi tatanazo kuona mafambiro ayo andisi ndinanazo kuona mafambiro ayo okuinda kumberi anoratidza kuti projekti iyaya yakuva nezvino kubisa kana zviri kufambisa zvetinokwanisa kuti tinazoona kuti inanya kusara nemaitiro avo vanhu vanezvakaitika.
Kambani yePalm Line Investments yakakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa gore rapera kuti vaparure chirongwa chekupfuya mombe ichi muna Nyamavhuvhu. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari inosvika mamiriyoni gumi nemashanu emadhora ekuAmerica. hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Hurumende inoti pasi peurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Palm Line yakazivisawo kuti ine hurongwa hwekukudza kuchengetwa kwemombe kusvika pabhiriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuamerica panosvika gore ra2025. Asi vagari venzvimbo iyi vakaita saamai Kadhani vanoti vakatamiswa bhora risina mweya pavakaudzwa nezveurongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Kune mitambo mikukutu makunda neCastle Laga Premier Soccer League svondo rino kusanganisira rwendo rwemanyika Diamonds iyo iri kutungamira makwikwi aya. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo mukuru uri muNational Sports Stadium nesvondo umo zvikwata zvine mazita makuru Capes United neHighlanders zviri kusangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere eCastle Laga Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezveHighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yeSakunda Holdings. Vateveri vechikwata ichi vari kuzhamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurairidzi wavo Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava Stadium uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzera kutamba zvikwata zviri izvi FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufinari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anotse maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Jimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo murairidzi wayo Tonderai Ndiraya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvheve mangwana zvekare. Nesondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manyika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Yadza vs Blue City Baobab. Nesondo Tenant vs Herentals Sakuba. Blue Chiefs vs Harare City Luveve. Triangle vs Wawa Gibo Stadium. Cranbourne Bullets vs Manyika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kusungwa nekutochwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera uye zviri kuitika kuUkraine. nguwa hivi ya pera rikaiti mkutarisa msuru na uzwa kare bazi reto kubulisikuwa kwe masho kwa rinu wati pane mapulisa asungwa ne mwosha ye kutocha nengo ya Citizens Coalition for Change kwa Godfrey Dau Karembera pavanga varimu usungwa ini dini jonga kandemi irindiri mu Washington DC.
So kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Kulamukela injabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 18 Imbito 2022 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngayo indaba yesolidarity, yikho umongameli uAdvocate Nelson Tsamisa weparenyathwa ukuthi siyebona ukubana umasibaba ulimele okunganani.
Uhulumende uthi usebo phe amapolisa achaye emsekelo webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa yijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine yele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla leCitizens Coalition for Change CCC uMnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ethekelelwe khona umkhokheli weCCC uMnumzana Nelson Tsamisa namuhla. UTsamisa usolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaya lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe eyisotshwa. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba lusaqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Umthungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke ohambe loTsamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigator lokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loTsamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Thina njengenhlanganiso one of amapillars ethu asihamba ngayo indaba yesolidarity, yikho umongameli uAdvocate Nelson Tsamisa weparenyathwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele okunganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njengenhlanganiso njengoba ilungelo lethu leCitizens Coalition for Change. Simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare, umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okomite njalo ngabele emuva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe ukubana ye kulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko yindaba enzima kodwa iqakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono, kube lamanzi ezimpompini, kube lamagetsi, kube lokudla ezibhedlela, kube lemithi. Yindaba esiyilwelayo, so sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababhiliva indaba ze-violence le ndaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu, siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthiwa sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye uMadzibaba bamlimazile kakhulu and kufanele kuyazaka ukuthi abantu abamtshayeleyo abanye asobantu abakupolisi, ngabantu abathunywe ZANU-PF abagqoke ama-inform amapholisa bamtshaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo, yikho engasakwanisa even lokuchema ngoba bamtshaye lapha esisindi langaphansi.
Ngempela sonto lapha iminjani imhlangano yenu liyabe likhankasa ngapi?
Ye weekend siyabe sise Manicaland eMtare esakhuva umongameli uza kuaddress abantu ngo 11 AM. Kangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilize kuma community, abantu bayakwazi ukuba umongameli uyafika kusasa. Injongo yokuthi kuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngapi, sivela ngapi ngenhlanganiso entsha eyama citizen. Yes, sizwa ke kubani izani PF ithi amabhasi engatholakali, bacala ngethi sizathatha abantu kwamanye ama city thina sikhangelela kubana amazuphu ke bekhona ukuthwala abantu kuma community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenziswe ukuthwala abantu bezanu. Kodwa kungasenani sizabe seMtare kusasa, sisuka khona imigwaqo yonke iya eMasingo lapha esi-addressa khona eRejego A. Yes, izanu PF izama ukusimisa ukubana uhlele thi singaye phambili. Thina ngeza ke samiswa izanu PF ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo kubana ngubani okufanele thungameli ilizwe lephambili. So izanu angeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolisi kubana esimise kunhlelo zethu. Thina siyaya eMasingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ubana siye phambili ngohlelo lwethu eMasingo ngesande. So siyakhoka izizakulwane zonke zeMasingo kubana Masingo ngesande siyaya.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, ukuhlaziya lolu daba. UNtungameli Ngomo uphinde waxoxa lengcwethi ecunumbungula ezombusazwe, umnumzana Denise Zulu Machapulana.
Engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywa ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba za lokho okwabomawo waseChina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale, uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzana uChamisa lo odumileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedile-ke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapolisa lawo, kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile. Nokuthi kuyakwenzekani ngalawo amapolisa okuthiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engakutsho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa, ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Alubana ethe afunyanwa elecala lawo mapolisa kumele ethe sesikwe bobani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekhoti kumbe azagwetshwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu, kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhoti ayefika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumbe agwetshwe nayitholakale secala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu, ngoba sebekufezile lakho okwenzayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekelo yedwa besethuzela izigidi zabasekeli besosabisa ngumuntu yedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abezanu PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe. Awuvumelani labo nesi?
Ngumdlalo baba. Bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MPC lawana?
Umnumzana Denise Zulu Machapulana yingcwethi kwezombusazwe. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Ngomo weStudio 7 ekwele South Africa. UMongameli Joseph Biden weleMelika ubiwa ejele uMongameli Xi Jinping weChina ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization. INATO ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China. Abezindaba abeReuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa ele China lingangenela empini le. UBiden ubiwa ejele u Jinping ukubana ulakho ukubhekana lezitshe ezisuzwe nodwa nxa inganika ele Russia izikhali. ele Russia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni awe Ukraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi ele Russia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikaZulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele Ukraine le Russia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sipho Nkulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asekengamanye abe-NATO bakhona amabutho azovivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhongisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsiChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia, kodwa siyabona into abe-America bayifuna ukuthi ingenele. Impi le idividile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impo yomhlaba. Iveli sisithinta khathesi, loba isithinta indirect ngama-prizes, into ezifana nalezo, kodwa izasithinta, igcine sisithinta sili uChina direct umuntu wonke umhlabeni.
Kunabajabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange bemnandi, njengoba sisazi sonke kayizange bemnandi. Bona labo abantwana abebefunda eUkraine, abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezijiyene, abanye balamane, abanye basanda ukuqala. Kuthi ukuthi sebezathinteka kubi, bazaziqhitha ngaphi izifundo zabo lezi. Kuthi ukuthi nxa sebeza kuya kwenye indawo sokumele bayeqala phansi. Beqala ikhosi abanye abasebeyiqedile, njalo abanye izimali ziyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono i-school fees bezikhanya zitholakala khona le-Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokhu ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. Ende sibe sesicabangela abazali babo laba abantwana ukuthi nxa sebephuma endaweni ezindliyana isikhathi abasebesiqede laphana imali abebeyifake laphana nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months usaqede sokuphelela emoyeni kunje kuba buhlungu njani. Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela eyapha.
Umnumzana Sipho Ngulube ngomunye wabalandela kakhulu ukwenzakala kwele Ukraine. Ubexoxa lapho ke lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye abamabandla ezombusazwe akweZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Yona iqale mhlaka 24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imphefumulo yabaningi kwele Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho guquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu. Nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZANU PF uchasisa ngomonakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho ngoba ngakhangela kathi Russia isitshengisa amandla ayo ukuthi lamandla anganani. Ngiyakuthi njalo amazwe anjawo China azithulele nje ukukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa eRussia. Kuthi ukuthi iChina nxa ingangenela, ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo. Maye America nxa iwodwa lamanye amazwe la iChina ingangenelanga kuyatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence ye NATO ukuthi iwaso pact liyana iyavesa ze NATO. So lapana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension ye NATO ikakhulu ku territory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Ikoba ukukhangela abakubalekelayo konke Russia. Russia izama ukubalekela khona ukuthi ibele iqinisiba lezitha eceleni eceleni kwabo ku backyard yabo. So ba kuyabahlupha khona kwana yiko okwenza iRussia ilwe. So impilo hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla ele Labour Economists and African Democrats League, laye uyakugcizelela lokho.
European Union igayime ukwenza ukuthi kula ngobaba ungazani bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi kunoku yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo ikabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abakuphambanisela khona bona bekele ukungenela. Sibona ukuthi impilo ingaphangisa nje ukuphola, ingaphangisa nje ukuphela. I-America iyujikelele nje ingakela ungenela le NATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa ele Russia ngamanye amazwe agoqela kumanyano we-European Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ugoqela leZimbabwe, njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil siyenze ukuyimporta, ibona i-oil yawo njengeRussia ingathiwa khona isindleni lokuma-under ama-sanctions abamaphiweyo ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yawo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanctions ngapha.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela ele Ukraine phansi kweUnited Nations General Assembly, esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kule Ukraine ngele Russia, eleZimbabwe, China leSouth Africa ngamanye amazwe akhetha ungaphatheki kulolu khetho. Kuthi ele Eritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye le Russia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayonale inyanga, owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe uProfessor Emon Murwila watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabeRussia lele Ukraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live to kulamhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuje unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
Amabomba eRussia adiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi negasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando. kanye la mandla kagetsi sokudilizwe amabhasi athwala abantu izimota ngisho lama ambulance le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku. Konke lokho akusiyo mpahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho, zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza lalapho okuhlala khona izimuli. Uqhubeke etsho uBlinken, ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu okugoqela abantwana, kulimale njalo amakhulu lamakhulu. Isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka. Ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi ele Russia lihlasela abantu makhaza ngabomo na, uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini ikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yesule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona. Baqothula impokoto lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo ye-Russia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu, ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele sivuze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina, kumele siphoqa eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo, agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intatheli zindaba zisebenze zikhululekile, njalo lazise izimuli zamasosha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho, sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Beli lalele kudaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
My darling, what a Friday, I'm seven to forgive. What a Friday, my sweetie.
Wole vege uhlelo woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Keros Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afrofusion ewoBulawayo. Asizweni ke namhla ixoxalo ezirajiwa Sibanda owe Studio 7.
Cha uzinza Carol kwezemculo ngoba ethi leli gama limenza azize elamandla okucula. Wathi sizokuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngowakuqala labana nami abangamantombazane abangu 3 lo mna wami ongumfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya eKezi komalaba primary ngafunda konhlupho enhlupho primary eMadibeleland South isecondary ngafunda eGohole High School.
Matawo ilandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla wahle wathola abamxhasayo basebenza laye wangena e-studio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi My Reason. I-music engiculayo i-try Afro Fusion. Ngisebenze lama-artists amalutshwane Johannesburg labanye lapha koBulawayo. Ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngamasingi.
Yabane ngokherolayo wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu wangenza ngathanda imusic uBeatha Mangethe. Noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Ikhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi mangingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Kosela izi walaleli ungakahambi.
Mina ngithanda ukubonga abantu support abangiphayo yona ku music yami. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngibe lami ngumculi omkhulu wakoBulawayo. Ingoma zami zitholakala ku YouTube channel yami ebhalwe Carol Sibanda, ku Facebook ngu Carol Sibanda, ku Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo ngu Carol Sibanda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday somculi wakwaduduzathunqa uCarol Sibanda obesehlakaza umculo wakhe we-Afro Fusion. Libe nampela sonto elithukela igamamu ezla Jesus Sibanda.
Kuyahlukana isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi usebophe amapolisa. Abiba HIV umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Godfrey Mgarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa itshele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqoka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.